Chereri chino hurumbo kunonoka kutangiza chirongwa chedu pane zvanga zvanetsa mu studio muno. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu 14/10/2023. Makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vasingazikanwi vanonzi vakakwatura nekutora matombo eguva revaive nhengo yebato reMDC vakapambwa nekupondwa muna Chivabvu 2008 vatonderai ndira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yekunze imwe chete kuti zveupfumi zvitange kugadzikana. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakamiswa mberi kwedare nezuro vakati havana mhosva yavakapara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vasina kuzikanwa kuti ndivanani vanonzi vakakwatura nekutora matombo eguva revaiva nhengo yebato reMDC vakapambwa nekupondwa muna Chivabvu 2008 vatonderai ndira kumarinda eWarren Hills usiku hwemuvhuro. Mutauriri wemhuri yavari munin'ina wavatonderai ndira vaBarnabas Ndira vanoti vakaziviswa nezvechiitiko izvi nezuro mangwanani nevashandi vekumarinda eWarren Hills vachiti nyaya iyi yakasvitswa kumapurisa nevashandi vepamarinda apa. Vatonderai ndira vakapambwa kubva pamba pavo kumabvuku nevamwe varume gumi vanonzi vaive vakapakata zvombo vachifungidzirwa kuti vasori musi wa13 Chivabvu 2008 munguva yegadziriro yesarudzo yemutungamiri wenyika yepiri kana kuti run off yaive pakati pevava mutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU-PF vaRobert Mugabe nevaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 nezuro akaita hurukuro navaBarnabas Ndira pamusoro pechiitiko ichi.
Ndatofonerwa nevakomana variko ikoko nekuti izvi zvaitika kechipiri akati pekutanga. Pekutanga pane vanhu vakade mhosvikako vachiziti ihama dzandira dzatondera ndira vada kurati guva ratoende pariri. Saka vakomana veko vachibva vatondifonera ndibva ndaenda. Pandakasvika ndakaona pasisina vanhu. So nhasi ndafonerwa futi vakati tamuka tikaona pasisina tombstone yatondera ndira. Sezvinoiwo ndabva ndatopinda motikari ndobva ndamhanya tuwa ndasvika kuona hapana kana chino. Pana kana takasiiwa hedhi zvese vakakwadabura vakatakura zvese. So ndarwadziwa sereki pandasvika ipapo.
Tingati here imi mune fungidziro yekuti ndiani aita izvi?
Zvinoitika mukoma Jonga kuuraya munhu munoziva kuti mukoma tondera ndira vakaurayiwa. Vanhu vanogona kunge vane zvinhu zvavo zviri kuvanetso kwavari ikoko. Pamwe vanogona kutiwo marituals handizive pamwe chivanhu chavarida kuita kutiraya kuvhara mhepo kana kudidi. Ndiwo zvatangofungawo semhuri kuti leidi pamwe pane munhu arida kuvhara zvaakaita. Semhuri hatisati tagara pasi kuti tibudeene but inini muonerowo wangu wandaita ndiwo wandataura wekuti pamwe munhu uyu ane chokuita nekuvhara. Handizivi kuti pamwe vamatongero enyika vane zvavanoshandisa here vanhu vavanouraya munguva dzezve matongero enyika handizivimo zvavo. Asi semhuri hatisati tagara pasi ndatofonera vana amai vanosvika mangwana tivaone tiwapabuwa nemwana wavo Beni from day tichitangirai pa tichienda mberi.
Chiitiko ichi machimhangara here kumapurisa?
Vakomana veipapo vati tamhangara nyaya yacho. Saka inini ndanga ndichimhanyiro kunoko ndanga ndichimhanyira ndazovati iwo ndichadzoka mangwana. Ndadzoka mangwana ndichazoita phone up yacho kuona kuti vakamhangara. Sinzi vari ivo vari muchadzino ipapo vakomana vanochengeta nekuviga vanhu ipapo vati ivo vaisa nyaya yekumapurisa. Saka ndichanozwa mangwana ndakamira sei njika fola piacho. Mkuma chungane njira takavagi japa Warren Hughes, njipa takavara tiketa. Njipa wanga waka zorela shao, waka shkoziringi zikwa shao, waka zorela. Njine ya nyanyo bata mkendere wangu kuti wana wangu waka urawa, samura zika wa zorela. Nguwe mzorela yake apana, nukuti na nazi warungu mchunguru zanyangu waka afabara. Saka hii chini zabata mai. Kuti sisi muri wachaziwa kuti chachi.
Matimi wakasike kutanga vanhu vachinge vachiuya vachida kuita zvavaiita kana kuti vaone paguva ramukoma tonderai. Icho chiitiko chekutanga ichi makachimhangara here zvakare kumapurisa?
Chiitiko chini handina kuchimhangara zvangu. Asi ndakaenda vakadiscribe vanhu vakauya vakomana vacho vakati vanhu ava vanga paine varume vaviri nevakadzi vatatu nemukadzi anga akapfeka zvechipostori. Nakibunza kuvara mukuma tondi kutiri iya madatendrai ndira vanda kuona kubva rake
tichitarisa ramangwana zvii zvamungatarisira kuti zvingaitika kuchengetedza guva ramukoma tondirai tichiona zvese zvaitika izvo.
Ini ndakazvimirira ndatichataurawo nameya Makume kuti pawarenyiuzo makuva pange pachisikowo vanhu vanochengetedza ipapo vaya vatori maminista wepolisi vanokwanisa kunge vachichengetedzawo chiitiko chinogona kusaitika kwatiri chete chinogonawo kutya kune vamwe. Saka ndichataurawo navamafume kuti panzvimbo iyoyo pange pachisikowo mapurisa ekanzuri agochengetedzawo nzvimbo iyoyo kuti vanhu vakamuze. Munoziva kuti matombstone anodhura kuti anga achiiswa zvinotora nguva yakareba kuti mugadzirire kuita zvinhu zvinenge zvazvi then mokomuka zvakatakurwa zvakaenda pasina kana tiche kudoziva kuti zvafamba sii.
Saka mune idi here rekuti mutumbi wamukoma tondera hauna kukanganiswa?
Aa, kuchera havana.
Avo vange vari munin'ina wemushakavhu vatonderai ndira vabhanabhasi ndira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoshora kupindira kwehurumende munyaya dzezvemabhizimisi dzichiti izvi zvinokanganisa mafambisirwo ezvemabhizimisi zvichikonzera kuvharwa kwawo, kukwidzwa kwemitengo kana kushayikwa kwezvinhu muzvitoro. Kutanga kwesvondo rino, hurumende yakavharisa mabhuku ekumabhanga yemakambani 12 ichivapomera mhosva yekusafambisa mari yekunze zvakanaka. Nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere vanoti nyanzvi mune zveupfumi dzakayambira hurumende kazhinji kuti irege kushandisa mari dzekunze dzakawanda kana kuti multicurrencies, asi hurumende haina kuteerera. Zvino yave kushora vemabhizimisi vari kuzvinetsekera nemitemo yehurumende isina chairi kubetsera vamabhizimisi.
Zvinhu zvatiri kuona zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe maererano nezveupfumi hwenyika, wekuti tava painflation iri kunzi iyo nevanotarisa nyaya dzeinflation iri kusvikira kuma 800%, inova iyo the worst in the world. Zvakare tiri kutarisana neexchange rate nedevaluation yelocal currency.
Chii chamungati ndicho chiri kukonzera dambudziko rezveupfumi iri amai Mutambasere?
Izvi zvinhu zviri kuitika kunyanya-nyanya nenyaya kuda ye multi-currency situation iri kuitika muZimbabwe yakatanga muna 2016 pakataurwa nagavena vamangudya kuti vava kuintroducer ivo vaiti mabond notes achinzi ari 1:1 neUS dollar. Tikazoona zvakare kwakuunzwa nostro, kwakuunzwa maRTGS. Asi panguva yese iyi taiva kurudzira kuti dai pare zvino tatarisana necurrency imwe chete inoita kuti nyika yedu ikwanise kugadzira zvino, tikwanisewo kusvika pekuti tiri kuzvigadzirira, tiri kuita production yedu yakanaka, tiri kucreata value muekonomi yedu. Asi izvi zvinova zvinhu zvavasina kuteerera.
Ndizvo zvega zvakakonzera dambudziko iri here? Pane zvimwe here amai Mutambasere?
Mushure mezvo vakabva vatanga kuprinta local currency. Local currency yawandisa, supply of money yawandisa. Munyika yekuti isusu tiri kuda kunge tichishandisa maUS dollars, musino uyu vakabuda vachitaura kuti nyangwe kana chibage tiri kunochitsvaga kuZambia, kana wheat tiri kunoitsvaga kuZambia. Zvinhu zvese izvi zvinhu zvinenge zvichida foreign currency. Nyika yedu pare zvino hatisati tasvika pakuti tinogadzira zvinhu zvedu zvese tichizvigadzirira tichizvitengesera munyika medu. Ruzhinji rwacho tiri kunotenga kune dzimwe nyika. Izvi zvinoita kuti tive vanhu vanonge vachitsvaga US dollar. Tichitsvaga US dollar zvakadaro, munyika medu mazara ne local currency. So ava vari kutaura urongo hwekuti dai zvinhu zvese zvachichajwa ne local currency, vari kuda kuzama kuti local currency yazara munyika ishandisike, ishandisiwe, asi nzira yavari kuda kuti zviitike nayo haisi kuzoshanda.
Sekuona kwenyu, zvirongwa zvehurumende izvi zvinobetsera here?
Izvi hazvishandi, nekuti chekutanga chinozvanyirira vanhu vemabhizinesi. Vanhu vemabhizinesi vanenge vachiva neurongwa hwavo, vachiziva kuti zvinhu zvatiri kutengesa muchitoro chedu tinonozvitenga kwakadai nekwakadai. Naizvozvo tinofanira kunge tichitsvaga mari yedu, kana tichiitsvaga iri maforeign currency tinenge tichinida mari yakawanda zvakadai. Zvino kana vasingachatendedzwi kuti vatengese zvinhu zvavo neforeign currency, vachinzi ivo vatengese nelocal currency, asi vachizonida kuti vanoreplace mastocks aya neforeign currency, izvi hazvishandi. Nekuti vanhu vemabhizinesi vachazodzamara vava kutengesera zvinhu zvavo vachishandisa mavhenda, vava kutengesera mumastreets kuti vakwanise kuwana chi maus dollars, nekuti ndiwo avachanoshandisa kuti vadzosere zvinhu zviri kutengeseka mushopu kuti vakwanise kuramba vachienderera mberi nebhizinesi ravo.
Mai Mutambasere, zviri kuitwa nehurumende izvi zvichashanda here semukuona kwenyu?
Zvatiri kuona zvichiitika izvi ndizvo zvinonzi interference by government. Zvinoonekwa kuti avo vanotarisa nezvenyaya dzeeconomics vanotaura ivo vachiti zvinhu zvinoita interference, kupindira kunoita hurumende mukushanda kunoita vanhu vemabhizinesi, zvisinei nemutemo. Nekuti apa maoperations, kushanda kwaunoita mubhizinesi, zviri kwauri muridzi webhizinesi kuti uone kuti ndoda kutengesa zvinhu zvangu nemutengo wakadai, ndoda kuzodii kuti bhizinesi rangu rirambe richienda mberi, bhizinesi rangu rirambe richiita profit. Asi takange tava nehurumende inoda kuramba ichipinda munyaya idzi, inoramba ichida kukanganisa, inoramba ichida kuchinjurudza nepamwe zvimwe hazvisi futi pamutemo, izvi zvinoita kuti vanhu vemabhizinesi vasada kuuya nemabhizinesi avo kuZimbabwe, uye kuti vaavoid mafomal channels. Nekuti vanenge vachiziva kuti kana vachinge vaenda mafomal channels, vachinge mari dzavo vadzisa mumabhank, hurumende yedu yeZimbabwe ichange ichida kuti ipindiridze munyaya dzacho nenzira dzisina tsarukano.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi, amai Chennai Mutambasere vari parunare kuBritain neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongero enyika vakarerekera kubato reZANUPF. Dr. Masimba Mavaza vanoti vemabhizimisi vanofanirwa kuita basa ravo rezvemabhizimisi, vasiye zvematongero enyika zviri mumavoko evezvematongero enyika.
Matanho ari kutorwa nehurumende ekumbomisa kushandiswa kwemaakaunts emari emabhizimisi ari kubatwa achikwidza mitengo yemari nemitengo yezvinhu. Matanho akanaka zvikuru, anoita kuti hurumende iratidze mazina ayo nekuruma panyama nhete mabhizimisi aya, kana mabhizimisi aya achinga aenderera mberi nekuda kuomesera upenyu hwevana veZimbabwe nekukwidza mitengo yezvinhu munyika. Chatiri kuona apa ndechekuti vanhu vemabhizimisi, nekuti bhizimisi rese harikwanisi kukandwa mujeri, panovarwadza ndo panopinda mari yavo. Ipapo pakabatwa, vanobva vadzokera munzira dzakanaka, nekuti hurumende ndo yega inofanira kupa mutengo wemari, ndoega inofanira kukwidza mitengo yezvinhu kana kuwirirana nevemabhizimisi kuti ngatiisei mitengo yezvinhu pachibadano ripi. Saka vemabhizimisi vanoda kutora basa rehurumende kukwidza mari mutengo wemari, vokwidza zvakare mutengo wezvinhu zvemabhizimisi mavo, voenderera mberi zvakare nekuda kuratidza nyika yese kuti ivo ndo vanokwanisa kutungamirira zveupfumi hwenyika.
Sekuona kwenyu izvi zvinorevei, Dr. Mavaza?
Izvi kuzoratidza pachena kuti vemabhizimisi vaakupinda mumatongerwo enyika, vaakuda kushandisa mabhizimisi avo kuti vana veZimbabwe vaore mwoyo, vagosiyana nehurumende yavanga vachida. Saka kuti nyika inzi yaakupinda musarudzo hazvireve kuti tinofanira kutanga kuita zvibhakera nevemabhizimisi kuti tigoonekwa sevanhu vakaipa pamashandiro ehurumende, asi kuti vanhu vemabhizimisi ngavaite basa ravo rebhizinesi, vagosiya basa rezvematongerwo enyika kune vematongerwo enyika. Bhizimisi harisi rekutongesa naro nyika, asi bhizimisi nderekubatsira vanhu, kubatsira vanhu kuti vatenge zvavanoda nekubatsirawo nekuvandudza upfumi hwenyika.
Ko upfumi hwenyika hunotadza sei kuvandudzwa? Pane zvamunoona here zviri kutadzisa kuti izvi zviitwe?
Upfumi hwenyika hungavandudzwe kana vemabhizimisi vachirerekera kubato rimwe chete, kana vachirerekera kune vanopikisa. vasinga tarise kuti vanhu veZimbabwe vanenge vachikwanisa kubudirirawo here kana kuti vanorarama zvakanaka here. Zviri kuitika pane zvekuti vemabhizimisi vari kurova imbwa vakaviga mupinyi vari kuedza kutaura kuti ivo havachada hurumende asi vada kuti vana veZimbabwe vanzwe nzara kusvika vakupandukira hurumende yavo. Izvi hazvina kunaka. Saka tinoona kuti chinhu chakanaka kuti hurumende ivhare maakaunts avo kana vakaenderera mberi yovatorera marezinesi anovabvumidza kushanda yopa ava vanogona kushandisa kuti vana veZimbabwe vawane zvekudya vatenge chikafu vasinganyunyute vasinganetseke nemari yavo.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vakarerekera kubato reZANUPF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits ayo anonzi akawedzerwa nguva yekushandiswa kwawo nemumwe mwedzi. Zvinoti nyangwe hazvo zvakapiwa mukana wekumbogara nekutsvaga mamwe magwaro ekushandisa, haisi nyore kuwana magwaro matsva aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zvininga weStudio 7 abata mukuru wekomiti yevanhu vane magwaro aya yeZimbabwe Exemption Permit Coordinating Committee vaEdward Muchatuta kuti tinzwe zvizhinji.
Isu seZTP Coordinating Committee bato revanhu vane magwaro aya vari kusenza nekugara muSouth Africa tinotambira nemufaro kuwedzerwa kwaitwa mazuva ekushanda kwemagwaro aya. Asi panguva imwe cheteyo tinoona kuti hazvigadzirise dambudziko redu nekuti vazininga magwaro aya ari muzvikamu zviviri. Pane chikamu chekutanga chekuapply yavanoti waiver. Waiver inoreva kumbira chikumbiro chokuti uregererwe pane zvimwe zvimhinga mpinyi zvinhu zvinodikanwa kuti ukwanise kunge waita kuti uzokwanisa kuapply mainstream permit inove gwaro racho chairi chairo rinotipa kuti tikwanise kugara nekushanda muSouth Africa zviri pamutemo. Kuapply waiver chete kunoda mwedzi mitanhatu inove ndoyo yacho yavawedzera nayo. Saka zvaakureva kuti vanhu vachaapply waiver chete, waiver yobuda, yapedza kubuda vanofanira kuzoapply futi mainstream permit. Tichitarisa kune vari kuapply mapermits iwayo vasiri vane magwaro eZTP vari kutora mwedzi inopfuura mitanhatu zvichienda kumisere. Saka zvichireva kuti tikasvika kupera kwegore rino kwakutozoda futi umwe mwedzi mitanhatu zvichienda kumwedzi misere kuti vanhu vakwanise kuapply mapermits magwaro acho chaiwo chaiwo nekupindurwa zvekare.
Kunewo mashoko anoti vamwe venyu vakatonyoresawo vane chitsama kuti vari kuda zveurongwa hwekudzokera kumusha. Muri kusanganawo nawo here mashoko aya?
Vazininga nematambudziko atakatarisana nawo kumusha kwedu kuZimbabwe pari zvino anosanganisira kudonha kweuremu hwemari yedu, kukwira kwemitengo muzvitoro. Panguva imwe chete vanhu vari kutumira mari kumusha kuti vanhu vari kumamisha vakwanise kurarama, ndiwo vonzi dzokai kumusha chisiyai mabasa. Saka vanhu vari kumusha vacho vachagona kurarama nei zvozodii nemamiriro akaita zvinhu panguva inei? Vazininga, takaita musangano neZimbabwean Embassy yemuSouth Africa neZim Consulate pamwe chete zvemuSouth Africa. Ambassador wedu naConsular General takavabvunza mibvunzo yokuti zvavari kuti vanokwanisa kutitambira vane urongwa hupi hwavaiita kuti vana vedu vakwanise kuramba vachirendera mberi nezvidzidzo zvavo zvavari kuita muSouth Africa. Tine vana vari kumayunivhesiti vari kuita zvidzidzo zvisiri kuZimbabwe. Tine vana vari kuzvikoro vari kudzidza zvidzidzo zvisiri kuZimbabwe zvinosanganisira mitauro isiko kuZimbabwe yakafanana neAfrikaans, beZulu, pedi nezvimwe zvakadaro. Vana ivavo vanozokwanisa here kuramba vachizviita? Hurumende yedu urikidza naambasada neZim Consulate vakati havazvikwanise. Saka vanhu vanodzokera pakadii?
Ngati tariseiwo kuti saka imimi zvamunofunga kuti ndizvo zvinofanirwa kuitwa kuti vanhu vemagwaro emazepa yavabatsirwe ndezvipi.
Vazininga chingaitwa kugadzisa dambudziko rakatasana nevanhu vari pamagwaro EZTP pemitsaya kuwedzera nguva yavo yekugara muSouth Africa kana kusvika kumakore mana zvichipfuura.
Mukuru wekomiti yeZimbabwe Exemption Permits Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vari parunhare kuSouth Africa naEvans Sininga weStudio 7. Nyaya iyi ichange ichikurukurwa pachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi manheru na8 PM. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nhasi chitatu 14/10 mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Sikala vanosvitsa gore kubva zvavavharirwa mujeri. MuNewsday mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakakurudzira vatsigiri vavo vanosanganisira vakamborwa hondo yerusununguko nevechidiki kuti vatsvakire bato ravo rutsigiro musarudzo dziri kuuya musi wa23 Nyamavhuvhu. MuNewsday makare muzvare Felistas Murata uyo anozivikanwa nerekuti maiditi vachaziva nhasi kuti vachagara mujeri kwenguva yakadini zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuba. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndakubvunza baba vanenza mavhaza vamavhaza mhena mavhaza kana kuti mavhaza babavo dzimwe dzenguva zvimwe zvinhu zvavanotaura zvinototyisa kuti havararame vari muZimbabwe vari kurarama vari kunze kwenyika asi maziso avo anoona zviri muZimbabwe. Vanotaura kuti hanzi zvokudhura kwezvinhu zvatanga izvizvi zvino kuti vanhu vakuenda kumaelection. MuZimbabwe magara muri kutamburiwa muri kutamburwa muZimbabwe kubva 2008 zvinhu zvakangonaka kwenguva idiki diki nguva idiki diki zvanga zvadzokera panomao zvakutitanga futi kutonetsa especially izvezvizvi kubva kuma2010 kusvikira pari zvino so zvinhu zviri kungonetsa muZimbabwe hapana pakamboita nomao nomao zviri raiti. Vanongotaura zvezvokuti ivo havasi kuda kubva pachigaro chete vada kungoramba varipo. Vanongotaura kuti kwakanaka kuZimbabwe kuri raiti kuZimbabwe. Hapana chitombori raiti kuZimbabwe kutaura chokwadi pamberi paMwari. Kune munhu ari pagiraundi hapana. Munhu akungosiya kungoti irege ndiraramise mhuri yangu arege kutaurisa zvake apota achingotsvaga tsvaga zvokuraramisa mhuri dzake. But zviri muZimbabwe hazvinomira mushe.
Zita ndichitatenda mamboda pavhikita apo. Ndati ndinzwa mashoko andibata ataurwa navamavaza ekuti hanzi vemaopposition nemamwe mapato ndo vari kukonzera kuti zvinhu zviome munyika. Zvimwe zvinhu ngavambotaurwa vanyatsa kufunga plus futi izvozvi zvingavaziva kuti vanhu havakufunga vavakuziva. Ichi chibato chinonzi ZANU-PF ichi chikudhara vanhu vakuzviziva kuti ZANU-PF yagara inonyepa ndeyekunyepa ZANU-PF. Saka vamavaza deno zvimwe zvacho vaimbopota vachimbofunga kuti haya zvimwe zvacho izvizvi nhema dzavo dzakapera dzese izvi vakuzama kuda kubatanidza batanidza bata zvichashandiba vanhu vakuziva vanhu vasvinura.
Ndini Shumba ndiri pamukondo pamupumalanga apo ndikanyeuka kungadiuduka ndoda kuti musvitsiro kuvanhu ava vanotonga nyika vana Munangagwa vasatiti vana adiki ana Munangagwa ava tiri vanhu vanotofungawo saivo vasati kuita politics ubva vatoti aisati funge tinofungawo sekufunga kwavo ivo vasatinyepere kuti America ndiri kukwidza zvinhu vasatinyepere kuti maopposition ndo ari kukwidza zvinhu. Maopposition vane masitoro here vanoti vari kukwidza zvinhu? Handi ivo ndo vane masitoro vari muhurumende mumwe vese ivavo vana Munangagwa nani vanhu ndo vane masitoro ndo vanokwidza zvinhu vasatinyepere. Ko timutibvunzirewo futi ko seinguva yaSmith akapiwa masanctions apa Smith airwisana nezanu nezipra mishonga inombobvira yakashayikwa mumazvipatara migogo yaigadzirwa zvisaigadzira kuivo vari kutadza nei havadi kubva pachigaro chete vada kuwanda nemasanctions. Vanhu vezimbabwe ndetinovhota vanhu vaenda ava.
Mamuka sei mamuka sei namu kumanda nuno kawandi na nukuma blessing zulu pamoja chokwa alindo pamimire ipa pos akatanga na vanda baningi tose tose tiga fara nasu nasi uno tave kufara u aywa sano pf tika mai msango popota magu ukura maji sisiwa na muda matokwanda na mnangagua jima muda watrosi kwanza ujite magu chema kudira je cha musadza maga uzo kudara kudira je cha musadza maperero kwa izvezvi mangu nonge dzira vanhu vari kunze kwenyika ndo vari kukonzeresa ndege dzamunotenga dziya dziya dzimetiunza munyika dziya dziya zvipatara zvisina kana mushonga basangisha nacho ari kupi gold rinobiwa roserere here mari yacho inoenda kupi vanhu vezanopiyevu vanoita senge vanonyepera vana vadiki chayo chaiwaona kuti tokudai nokudai tarisei mamirire zvaita izvozvi mungatitaura chivanda maningi story kubva paakafa 2002 na nasi dopo mako wana kukosha kwe murumu wano zinda baningi stolo. Kara mangama chida chimbo yake. Manje chimbo yana baningi stolo inorema manja. Awi badi zekuda haro yeye. Ipa po. Aywa zaka haka mure Zimbabwe. Subu kwa vote wana wa Zimbabwe. Zano pia vishchumba isina kara bazino. Shuga chinyogoto natenda.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakazvipira kumapurisa vakamiswa mberi kwedare muguta reMiami mudunhu reFlorida. VaTrump vakaudza dare redzimhosva kuti havana mhosva yavakapara. VaTrump vari kupomerwa mhosva 31 dzine chekuita nemagwaro anokosha avanonzi vakatora vakaenda nawo kumba kwavo mushure mekukundwa musarudzo. VaTrump vaimbova mutungamiri weAmerica wekutanga kupomerwa mhosva akakaveke chipiri VaTrump vachimiswa mberi kwedare vachipomerwa mhosva asi ivo vachiti havana mhosva yavakapara. VaTrump vane dzimwe mhosva zhinji dzakavamirira dzichiri kuferefetwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vasingazivikani vanonzi vakakwatura nekutora matombo eguva revaive nhengo yebato reMDC vakapambwa nekupondwa muna chivabvu 2008 vatonderai ndira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yekunze imwe chete kuti zveupfumi zvitange kugadzikana, asi vamwe vachiti vemabhizimisi vari kuvhiringa hurumende kuti ikundwe musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzesindebele. Thank you.